kunze zvauya panguva iyo vanoona nezvemamiriro ekunze vemeteorological services vayambira kuti dutu mupengo iri ringangorova Harare pamwe nemanikaland masvingo mashonaland east necentral pamwe nedzimwe nzvimbo kumatebeland south asi mumwe mugari wemuharare valavmo muyambi vanoti tropical storm freddy haisati yasvika muguta reharare iri
hapana chaita kamboona zvatakatotarisira kuti totyira kuti tozavharwa but hapana kana chaita kamboona sekonezvo munomuharare tisingazivi hangu dzimwe nzvimbo but munomuharare hapana chaita kaona
mumwe mugari wemuharare vachibva kuwaren park vavincent pushu vanoti tropical storm freddy vari kungoita yekunzwa ichingotaurwa nezvayo
tatakakudzwa nebazi rezvemamiriro ekunze dzimwe dzechishanu vana vakarega kuenda kuchikoro chiyasvika muzi wechishanu nhasi tava muzi wemugovera hatisati taiona kuti inosvika here kana kuti ichadii saka takangotarisa hatichazivi kuti vebazi rezvemamiriro ekunze vari kuziva zvavari kuita here kana kuti havasi kuziva zvavari
asi munyori mukuru wedynamos vawebsamarechera vanoti vapa vatambi vavo nguva yekuzorora vatarisira mamiriro ekunze maneja wevatambi vecaps united vashakespeare rinogwenya vanoti vamisa mutambo wekwadzana masimba neblack rhinos nemhaka yeyambiro yavakawana kubva kune vanoona nezvemamiriro ekunze mutsigiri wecaps united vanyaradzi dlalambi vanoti zvakanaka kuchengetedza upenyu hwevatambi pane kuyeuka dumba wanaiwa
necyclogy fedi haidi kudaiso yadi kutaurwa inini ndofunga kutoti still right zvavaita bcause maplayers even chero tichitarisa nyika yacho kuchengetedza vanhu and kuchengetedza utano and health wise so inini for this pandemic and this cyclone fedi kumiswa kwaitwa bhora nemaclub zvaita zvinhu zviriht
vakawanda vakamirira kutanga kwemitambo yenhabvu yemwaka uno ndakamirira studio 7 muharare ndini Michael Kariati.